manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mupe svondo mbudzi 24 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uye zvino tiri mupishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment paitambudziko riri apo kuti paito riapisitete nekurumi uye nekufembedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagare pane zvakanaka
sangano recenter for research and development roronga kuenda kudare reparamende negwaro renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu remanikaland rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwaive pachinhano chepamusorosoro sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kwegoridhe murwizi mutare kusina tsarukano vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi ngatinzwei hurukuro yataita navamupfumi
problem huru yaapo ndeyekuti zvakangosiyiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabhuriji nezvinofanika mutare bhuriji yava nesimutation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya paane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara saka ndiwo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka
makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvokuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabridge nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo
hakuna changa chichiitwa isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo rwuriranda mutasa rural district council ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko saka hakuna nekuti vanhu havanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitics so makambani akafomewa akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika vanhu ivavo vanga vachichera ivavo saka havana chavanga vachibhadhara
tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai
gwaro iri kuyeuchidza hurumende nezviri kuitika saka iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vati danyero Minister of Environment paita mudziko riripo kuti paikoriya zvichete nekurumidza uye nekupendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kuti zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagaritane zvakanaka. Saka ndinotonzvera tinaro parizvi nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwizi harusi kufamba nekuti rakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanha ati kuona ari kutorwa kuti rwizi rugadziriswe kuti mvura idarike. Ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veministry of environment minister of mine kuti paitwa matanho nekukurumidza kuti rwizi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu. Masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira mumadhamu aya akasiyiwa iwayo. Vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vachakatopfukirwa nevhu akafira imomo.
Asi chii chiri kutarisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa?
Chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo. Ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo. Ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeribhabhiki maini.
Iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete Mutare River here kana kuti mune mamwe matunha amakasanganisirawo muongororo yamakaita?
Kuchimani mani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko. Kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodavira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro. Gwaro rete rakati ratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende Harmonized Collective Bargaining Council hwave pachinhano chepamusorosoro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo. Vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti National Joint Negotiating Council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
NGNC yedu ndingati gore rino rese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup. Ndofunga munowirirana nini? Inenge ichingotarisa zvoda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana. Asi takaita maworkshops nepublic safety commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifani kungotaura nyaya dzesalary chete zvakawanda zvazva tinofanira kudi kunge tichidiskasa. Saka takatosangana kaviri yezvino zvichazenge tichisangana zverwetatu. Workshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi mainterest emushandi kuti mushandi kuti ashanda anoda chii matools of trade. Ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary. Takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy.
Inoitawo basa rei?
Kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chingabvi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake. Saka vakaita come up nefamework ine bread basket zvatakazosangana zve tikawirana kuti haizvi ndizvo. Saka chasara izvezvi kungoita costing yacho. Saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afanire kuwana tetakuzowirirana tofamba sei kuti tisvike ipapo uye kana tisati tasvika ipapo zvii zvingaitwa kuti zvifanira kubatsira mushandi employer paibva asati asvika palevhel yacho iyoyo.
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende.
Ichokwadi vaakademizo yagara iri nyaya yacho iri chichemo chedu tichingoungudza gore negore kuti ipapa munoita budget nachepa pamunodi kuti bvunza kuti isusu tinodei asi gore rino iri workshop katakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura sezvatinoda tikaitapo sezvatinofungira ndozvinofanira nge zviri mubudget asi isusu tinoona sekuti it's an improvement but asi nekufamba kwenguva seizvozoona kuti tinofanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubudget kunzeva kuti wazoya vachitaiwa budget taiita iyi ndo mari yatakupai saka mukada kutarisa muchaona kuti hatisati tatanga kutaura kuti mushando wehurumende gore rinouya tanzi ngachitambira mari saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichitinetsa tichiri mashure mbichana asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra
kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi
zvinobatsira chose vakandomiri muchatarisa kuti NGNC inonyanya kupa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti zvindo zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegotiate saka zvese zvakamuchitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patebho ishoma zvikuru asi toda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu tichiita titambe tichienda kuengency ndochetinoziva kuti engency ndochazvitanya mukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende
avo vanga vari mutungamiri wesangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu pavhoa ishona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga vhoa ishona modzvanya pakanzi follow apa hapadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai pafacebook page yedu patinoisa link yacho iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum tichitarisa nezvezuva reworld children's day tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube westudio 7 nhasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reworld children's day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana rezimbabwe national council for the welfare of children reverend taylor nyanete tatanga nekubvunza reverend nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muzimbabwe
muzimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi ndingati musi wa16 November His Excellency President Mnangagwa sachair weSADC vakakukurudza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana
imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete
isu sesangano remubatanidzwa vevanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo
asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muzimbabwe
kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muzimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra2013 rakagadzirwa after the Lancaster House bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete saka ndo zvimwe zviri kuita hurumende yezimbabwe izvozvo zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo
ndedzipi kodzero dzinotarisirwa kupiwa kuvana
kuenda kuchikoro ikodzero kurapwa ikodzero upiwa pekugara pakanaka ikodzero, upiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo, chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter every 3 years tinoendesa report. UNCRC tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuAfrican Charter, every 5 years kuUNCRC. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nokuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko, tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotangwa kutariswa iripoti yehurumende, edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge tichiona kuti makasaririra. Saka ndo zvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vawane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iri punguva dzose uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvirinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslem chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chokutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, nyangwe hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuva namata ivo mwari vega uye kutevedzera mirayiro yavo.
Saka vanonzi maMoslemu matinenge tichifamba umu tichinzwawo mundevapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMoslem.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurayiro uye sarudzo yaMwari. Isu semaMuslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozviona mundima yechi 51 muQuran verse yechi 56. Saka chinangwa chamwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugari ngarwe kwaari pamwechete na Eve rugari ngarwe kwaari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yamwari yekuvanamata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika kuna baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here wa Adam na Eve unotaurwa nemamwe mabhaibheru?
Qur'an rinotidzidzisa kuti Islam igwa rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero zviri muQur'an ndime 5 verse ye chitatu uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugari ngarwe kwaari. Saka iraka regwara rakasarudzwa naMwari rikatarirwa naMwari rikapiwa kubva muuchenjeri waMwari kumunhu wekutanga Adam akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato, ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rakauya kuna Abraham nekuna Moses, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari apiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Moses nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise.
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Qur'an. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Qur'an ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tenga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Aiwa, nguva yedu ndoyo yaita shoma. Imama Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuoneka iine mufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muzifa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pazvigaro zvose zvichakwikwidzwa muzifa, chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaFarai Jere, mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, vakambovesa chigaro weDynamos vaTemba Muliswa, muzvina bhizimisi ari kuBritain vaMasha Ogore, uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vaWangu Mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru wezifa Muzare Yvonne Manwa vanoti kunyoreswa kweavo varuda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwahurwa kusvika musi wa 10 zvita uye sarudzo dzizoitwa musi wa 25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa nezifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wezifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzaakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbove gweta rezifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we 5 O levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira zifa. Vamuponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora. Pari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidates akawanda ndokwasonge ndichiziva kuvadarika.
Vamuriswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira zifa.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and the bora e-sport. Hapana munhu ane degree rebora kana recricket kana rugby kasi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports zvichibatanidza bora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaWarriors. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano yezifa. Izvozvo zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Law EPL akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjamin Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation in heart.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achitaudza admin we sport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruseva achiconcentrata ne constituency yake asi kubhora kunenge kuchida kuita se kuchida kuranwa.
Pari zvino nhabvu muZimbabwe iri kutungamirwa necommittee yezifa normalization committee iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizinisi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-reps, kuma-licensing,
abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwama-ward ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakazini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba yikwenza izinto ezinto yabona namatrust angene kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizinisi asathuthukayo, abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kwesiphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators kathesi ikakhulu akobulawayo the lack of information from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is they have a specific for one. After the city council, they have a father, that is a budget. If it can see the wind, they have a media informal centers, a key budget, which I participate in the wind, and I look at the end of the local. It is in the end, I'm an informal centers, of course, they analyze the follow up, the whole day, the city council account here, at Konoka Wenzara, and the wind, which is in the toilet, the project budget, 2022 to 2023, last year, in wind, the mutual from the city council. But we call our cool attention, which
may be the information that we can see, so we to the whole day, city council account. Liboni nga uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi.
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training kufundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance and njalo i-city council ma isiphethe imali leyana ikuhlolensile ama-tosis siyathola konke amalevi wonke lafana bayisebenzisa njani iyepindile i-city council and ngobani okufuze beyihold accounted because imali yana ngeyabo yikho sijayele ukuthi we pay i-city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-reps, kuma-licensing, imali zonke ezikhona e-councilini, ulilungelo labo lokuthi besihambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% saving fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ukhansil, kulilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukhansila wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% saving njani. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle kuthi ngento ngemali liyi-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped masothi siyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi, iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladeni?
Umphumela uzasebenza i-training leyi besibiza ukuthi training trainers ukuthi hambe kuyetrain abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo, abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebelolwazi kuzaba lula ukuthi even ma i-city council i-allocate imali leyi yokuthi siyakhele ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi sithela lethe ubudget yasenzeka lokho lokho alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ikuthi baye be-lobha or besiyabuza ngezinto abangena knowledge ngazo then ithi kanzile ngathi ukufika yobathamba nokwana ukuthi hayi abala know how.
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
Soluqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngazi uhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo. Most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department yasevini i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe le-infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane laphana e-complex kule ndawo yavulwayo it's all due to ukuthi khathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Linami umthombo Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madavida Mshabalala, umshinza wezintombi zakushabalala uma-2013 ukhitheze yedlulayo litshola ukuthi lapho engizalwa khona ngaphasi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakwothi wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelela khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolo ngayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje lokunye okuthiyeneyo?
Amabutho alezi ntuna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa unkantshubomvu. Kuya ngesigaba njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwayo kwezintuna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kuba phuba lezi ntuna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho kusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthi-ke ngiyabe nomcimbi omkhulu, akusitshele ngomcimbi lozayo.
Njoba umnyaka suphelile sesiqedile njoba last week besingale eGadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ntobhengwela kamzilikazi. Utopatopa njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo nalingaabafunga bathi angeke amwela umzengalo amwela amakhanda amadoda. Uzaba le nkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa nomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona. Mhlaka 30 November kwa isathathe sabesilana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yiBZB Fountain School eSandton yikho lapho sabesihlala nekhona.
Yawanxusa bathi
wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sivayelisane kahle sisiye emakhaya. Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva komsebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamele. Khe sibuya lapho kwaba le month cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisi. Khe sibuya lapho kwayiwa emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Khe sibuya lapho kwayiwa ukuyavula ilitshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ilitshe lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sike sibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumk. Sike sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo. Azange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboSwaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emaqhongeni akithi zamaqhonga esinyuze ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu.
Hayi sibonge kakhulu jabalelonga kusasa. Yilokhe ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa umndeni wakokumalo oba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Ephesians 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngikhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba ungabe kungumuntu onjani. Abanye safunda sifundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa kuthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba kuzaba nabantwana abazaba khona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngaki, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo. Sesebenze kiyo-ke kwasekubuya-ke u-Eve, u-Adam wasekholisa wathi hhayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lwami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesemajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba ahlukuluze abantwana, ababambe ngokubahlukuluza, kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazuzana. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu omakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa. Kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu ongubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sansuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli, uncedisa wena. Awumelanga lo msebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe, moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi, kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni savo, endaweni ezibalisa iGonye, Nkayi Center, Kwelutshena,
Nyaje, ezitolo zemateme, Khomayanga, Lezenga, ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi yinkayi festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okaBhekusizwe Fuzane, yena ohlabela le Maduma Express. UFuzane ungumsekeli kamgcinisidalo wenkayi festival, njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuxoxayo.
Ngibusizwe Fuzane ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu shukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhlaka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhlaka 25 umcimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu-7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu minyakeni ejolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhlaka 25 26 siyabe sisenkayi esenta sisuke lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyade sisuke enyade siye ematene from matene siye ekhomayanga from khomayanga siyoyivala sisemphumelele njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabuyela baba balutshwana abaculi entayi baningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezisiphizileyo siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenzisa amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondweni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngeyani imali leyi njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
allright umbuzo omuhle lowodadewethu imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound sound-system ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umkhizi mhlapho bangafika 300-500 proper sound mangayibeka ngaleyo nsizo isawunje ethe ukuthi la-transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali uhavard ukudla futhi yonke leyo mfrend i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isamba nasigangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe kulamagibengoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakhavahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosana labo ukupromotha umculo wabo
boke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini njalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe kuqoqane lomkhosi ongaphakathi
njengoba singabantu esifika khona ngapha mostly abaningi base-South Africa bakhona abakobulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkathi iyahlele esikhwameni so abangenayo
abantwana ngamadola then abadala abakhulayo.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba babekhangelele kakhulu njalo abalinda abasiyenza engathi imibono.
Nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozabila ngizonika ekuflexi ekele ukuthi naye kwelasisayithi ishiya also giving back nasifika laphana kuba khona kwethu nabantu ababaningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wakhe. Originally, nayo izoba khona iyaxhasa nayo fakela isandla laphana transport lani nembijana mbijana funeral ekhomayana abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Endiyabelungu. These are my photos, but still have a mummy. The money was from my queen, my wings are in the foyer, changes nothing on my side. I call and better with the fee up to 22. Then I was born, I was a little bit of a bonus,
umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. Yeah. ongabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngeCatholic Christmas njengoba liziswele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.